Zimbabwe, and welcome to Live Talk Women's Roundtable. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, and I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And today on Live Talk Women's Roundtable, we're discussing about some of the challenges and solutions for female street vendors as the country's economy continues to decline. Some vendors from Bare Musika who lost goods in a fire that broke out last October say they are concerned that they may not be able to get stalls at the new market, which is currently under construction, alleging that the government has been adding names of people that were not previously part of those with stalls at the market. Studio 7 was not able to get government's view on the issue at the time of going to press. But let's hear one of the former traders at the Mbare Musika, Mrs. Gladys Gumbos, as she shares her view. Vanga vara mai Gladys Gumbo vanova ivo mumwe aimbotengesa kumbare musika vachitaura ne Studio 7 vari muHarare. Let's now take a look at international news. Congressional Democratic leader warned President Donald Trump this week that they will use upcoming government funding talks as leverage to fight the administration's changes at the U.S. government agencies such as the U.S. Agency for International Development, the nation's lead provider of humanitarian aid overseas. VOA's congressional correspondent Catherine Gibson has more.
From protecting Amazon rainforests to caring for Myanmar refugees and housing Ukrainians fleeing the war against Russia, the absence of U.S. assistance is being felt around the world. Democratic lawmakers protested outside the now closed headquarters of the lead U.S. aid agency and outside the U.S. Capitol.
We will fight their violations of separation of powers. We will fight their violations of our Constitution of the United States of America. We will not shut up. We will stand up. We will speak up. We will rise up.
Earlier this week, the U.S. Agency for International Development, or USAID, was moved under the control of Secretary of State Marco Rubio, and almost all its employees put on leave, following an executive order from President Donald Trump freezing U.S. foreign assistance pending review.
Now we're seeing the most powerful man in the world, Donald J. Trump, and we're seeing the richest man in the world, Elon Musk, now take money and food from the poorest woman and the poorest man on earth.
Congressional Republicans say Trump is exercising broad presidential authority to reevaluate government agencies. Trump is accomplishing this through Elon Musk, a multi-billionaire whom he put in charge of the Department of Government Efficiency, or DOGE, whose aim is to reduce federal spending.
I don't think they're closing an agency, but I do think they have the right to review funding and how those decisions are made and what priorities are being funded. I think that's probably true of any administration when they come in. There are lots of programs authorized and funded through that agency, some of which I think are operating the way in which they were intended, some which aren't.
One analyst told VOA the situation is unprecedented in the United States.
And arguably, it's a real violation of separation of powers for the executive branch to try to shut down agencies completely that Congress has brought into existence and that Congress endows and appropriates funds for, even if the executive branch has quite a lot of discretion with regard to how to operationalize those funds and how the agency is going to function.
Senate Minority Leader Chuck Schumer said Tuesday he's supportive of efforts to eliminate fraud and abuse, but criticized the speed and secrecy of the process.
Whatever DOGE is doing, it's not democracy. We know what democracy's like. It's out in the open. It's not secret.
Democrats have pledged to stall votes on Trump's cabinet nominees and leverage their votes on a new government spending bill to protest the changes at USAID. Catherine Gibson, VOA News, Washington.
Please stay tuned as we take a short break. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, so join us on VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And joining us to discuss the issue, we are joined by Mrs. Charity Mandishona of the Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association, ZICHIA, based in Harare, and Mrs. Nemori Gwangwara of the Zimbabwe a bureau based in Harare as well. Welcome to the program, ladies.
Thank you. Welcome.
Mai Mandishona, Murnoshanda Nemazmai, Vanotenge Samumi Gwagwa. Mugati Zunusaka Mira Sei Parijino.
Mazita Maniraka Naka Muni Zimbabwe, Mumbai. Tinofara kuti matikoka pastudio 7 Manirano kuti tizokurukura nemi kuti tichikurudza iwo madambudziko ari kusangana nemadzimai edu. Zvino kuti Zimbabwe iye zvino, the economy is in the informal. chekutanga ndichatingataura yangu matambudziko ipositive ndekuti I applaud madzimai emuZimbabwe nekushanda kwavanoita vachishandira mhuri. They actually contributing to the GDP of the country. Nekuti vana vari kuwana chikafu, vana vari kuenda kuchikoro, zvakaoma zvakadaro ndokubasa kwedu, havasizvodzokera kumashure. Saka ndakuya kumadambudziko achiri kusangana nawo semadzimai. Mitsika yava mishoma, maregulated spaces akavakwa. Tikatarisa muCBD tinongori ne 1 yasara pasine 2 pacopacabana nepachage office, asi kadiki diki matables acho mashoma because akasevakwa kudhara kuma1970 ikoko before independence. Saka iye zvinezvi takatomboedza kuchema kuti dai misika yawanda madzimai yawana pekutengesera. Tikatisuggesta even kusiti ofarari kuti pese pari kuyeestablishwa more ngapaitwewo vegetable more inozoendas more kukona kuita kuti madzimai arege kushandira murodhi opindawo mukati. Ukapinda mumore unoziva kuti ndikananga ndakadai ndinoenda kwandinowana musika kwandiwana mavegetables zvese zvandinoda ndikaenda uku ndowana mbasha ndikaenda uku. Asi izvozvo hazvisi kuitika. Ndosaka tiri kuona zvimwe madzimai azvimazhinji ari kushandira mugodhi. Vari kushandira mugodhi kudaro matambudziko avo ndeyekuti hapasi regulated pavari kushandira. Asi nekuti varida kuraramisa mhuri vanotongowanikwa varipo vachitamba hide and seek nemapurisa ekanzini ezvtrp. Unonzwa tsitsi uchifamba vachimhanya nemasagai vachimhanya nezvinhu zvichirasika zvimwe zvichiya. Takaita neincident yakaitika kumasvingo yakatirwadza nekuti amai vanga vari kutengesa parodhi madomasi avo mwana vakaradzika mukadhibhokisi. Saka pakauya mapurisa ivo vakamhanya vakatiza ndobva vasiya iyanga ine tractor yakati ndoda kuzvitsika zvinhu zvavo. Akabva anokira chanekadhibhokisi ranga rine mwana. Saka inyero idambudziko guru. Taedza zvine pese patinogona kuingenja the authorities ministry yedu yewomen affairs small and medium enterprise development. Taedza nepese patinogona kuti tibatsirike nepekuvaka. Tikatomboita yatakaisa necity of Harare yataitiyo working group looking into machallenges yemadzimai kuti toita sei iye zvino futi tumwe twavanenge vakavaka timamakeshift hatina kusimba tumotsva tine dambudziko izvozvo rembare misika yakatsva kwaishanda vamadzimai akawandisa ndovanga variko vamwe vakatorera mhuri vakatoburika magraduate nematables iwoyo kumbari asine zvine akatsva asi varida kurarama vari kushandira mumugwagwa. Saka matambudziko acho ndepekushandira pakanaka. Isu hatirambe kuti tindozivi kana tiite public private partnership wetipa ground tichichi tovaka. Chimwe chichi chimwe chandiri kukumbira ndechekuti madzimai ngavauye vajoine maassociation. Tine zvichiya muHarare, tine inonzi zvifeti muHarare, tine maorganization akawanda ari kumirira vanhu asi tiri fragmented ende mari vanhu vakajoina tikaita maassociations. Vanhu vakauya kumaassociations izirodi rinonatonzwika tinoshanda pamwe chete kuti kana tikati nhasi ngatinosanganei neportfolio committee on SME tonotaura with one voice. Saka ndedambudziko madzimai ari kutambudzika izvozvi mvura iri kunaya havana pekutengesera vari kunaiwa vari parodhi kana kuchipisa vari kupiswa vari parodhi kukaita mhepo vari kuvhuvhutirwa nemhepo yo vari parodhi pachena pasina kana shedhi. Saka takaingenza izvinyayevoo iye zvino kune mutsika wakavakwa kuepuro kune mamodhelesi zvavo avako mari ndeiri kushayikwa asi zviri kuedzwa asi hazvisi kusvika because now the economy is in the informal and varume vaimbi vekumabasa vapinda muinformal vakutorerawo madzimai mabasa ndorine dambudziko futi Kuti paya patinoti ndopa taitengesera vana baba vakuya nemotikari vakatoisa mavegetable imomo vakaisa kana hembe imomo zvese vachingotengesera mapurisa akuya anongovhara bhuti wedhiraivha woenda ini ndichamhanya nechisabva changu tindotiza ndonechihwandisa bati ndasunga ndatokuchajoshi ndakubhadhara faindi wapedza kubhadhara faindi chinhu chacho futi haugone kuzvipiwa
tinotenda mai madishona mombobata makadaro timbotora imwe guest yedu. We also have Mrs. Memory Gwangwara. Mrs. Gwangwara, what are you seeing on the ground? We know that you also work with rural women under your organization. What's the situation regarding female vendors, especially in the rural areas?
Madzimai ari mumaruwa mazhinji anga achisangana nedambudziko rekushaya zvokudya zvakakwana zvichienderana nekuchinja kuri kuita maka mvura aita nai sezvayaita uyezve mhirishonga yanga yava kunyanya mudzimba nekuti chokudya panenge pasina pamba. Vana chaivo vechidiki vangava kurodzwa vamwe vachitotidza padzimba vachienda kunoita misha yavo vari vana vadiki senzira yekutsvaga kurarama. Tichakaonawo zvakakodzera kuti tiite ma
Hello, I think we've lost Mrs. Gwangwara, but zokera kuna mai Mandishona. Mai Mandishona, muri kushandawo here nemadzimai vekumaruwa vanoita zvekutengesa mumigwagwa? Zvii zvamuri kuona sesangano rezichiya?
Sehongu, tinoshanda nemadzimai ekumaruwa. Isusu organization yedu iri both urban, peri-urban and rural. Saka madzimai ekumaruwa anewo madambudziko avari kusangana nawo. Dambudziko hombe ekumaruwa nderekuti vazhinji vacho ndivo vari kurima mavegetables avanofanira kuunza kuno kumbari. Saka pane yatinotiwo makoronera third party anoenda kwavari ovatorera maproducts avo anongosvika pave masenya aya anai mabhokisi esai tikukupai $20 ivo havachagona kuchaja vega mari yavo. I can give a very good example yekubhinga. Tine madzimai ari kubhinga anoruka mabhinga basiri. Saka kudhara iye zvinoti takazoona kuti ministry yakazoita hako craft center zvaanani kwabhuti controlled but madzimai akanga achitorerwa zvinhu zvavo nemakoronero ivo matendi pati mari shoma shoma isingambokwani kuti vakwanise kuritenawo mari yavo yavanenge vashandisa kuita product. Kuti munhu anonenge achitengesa arima madomasi ake arima mavegetables ake akuuya nawo kuti azodhirivhara kumaketi abva nawo kudomboshava abva nawo kwamutoko akusvika akuona munhu anomuti mavhege enyesa echindi pai iye ndiye anozosara akutengesa manje nemari iri pamusoro asi uyauya nazvo atenderwa atorerwa nemari shoma haana kana uvhoisi nekuti yangongosvika achingochaja yaanenge achida nezvaapamairavo. Saka imwe dambudziko ravari kusangana naro madzimai ekumaruzevhi. Kwozoita futi imwe dambudziko ravari kusangana naro ndevemvura nekuti vabiridzi zvavanenge vachirima nenyaya yeclimate change I think inyaya yatekuwadza kunyanya nyanya madzimai ekumaruwa nekuti vairarama nekurima mavegetables maketi vanemarket gardening but iye zvino nenyaya yeclimate change mvura iri kuita shoma. Saka kuzvibhorani haichakwana mvura kuti vatikudiridza kugardeni vagoti kushandisa mumba. Saka idambudziko guru rekuti ndisangana nemadzimai edu ekumaruwa nekuedzawo kuti toita sei. Kwozoita futi dambudziko rimwe ravari kusangana naro ndevetransport kwavanenge vakwanisa ini vari kwana hondo kunoitwa zvemabhanana kuti vachiunza mabhanana avo kuno kuHarare kune maketi kana kufunana hwange Bulawayo kunoda transport. Saka transport acho atina. Saka isu tiri kuedza zvekuti madzimai dai vaita macooperative vokwanisa kutenga rori yavo kacho zvavo ufunga tine madzimai ekubig four zvatakaudza kuti dai madaro vakange vatoita vachiti vakuhwaya havasati vakwanisa kutenga zvavo asi vari kuhwaya rori ravo rouya rohodha mavegetables chivo dzinogovana ikoko.
Aiwa
karidza zvimwe chete izvizvi vari
Thank you so much. Thank you so much, Mrs. Mandishona. Please stay on the line. I think we have Mrs. Gwangwara back. You can go ahead, Mrs. Gwangwara. You were just taking us through what you are seeing in the rural areas when it comes to female vendors and what your organization is doing to help those that are vending in the rural areas. Please go ahead.
And in the end, I was in the end. 5 takavhura mamikujombe kwamtoko kugwanda kwaseke niku kwamtare madzimai iwayo pari zvino avakwanisa kurima achitengesa zvinhu zvinonyanya kudiwa munharaunda dziri pedyo nekuti vari kuita zvedambudziko rechekufambisa vachiona zvavanenge vakwanisa kubatanidza semacooperative kuiga kumadhorobha tiuye zvekumutuisa hombe yakaita sembare vari kusangana nedambudziko remamidhoni
zvekuti
mari yavanowana vanopedzisera vava kurimira mune munhu
Batai makadaro mai Gwangwara. Please hold on. We have a caller who's also a vendor. Makadi pa narapo. Hello.
Hello.
Tukukunzwai taura yenyu. Tunaona kuti mimi munoita mabasa ekutengesa. Titsanangurewo kuti muri kupi uye zvekwakamira sei.
Okay, inini Reta Florence akabapati. Ndinotengesera ndiri kuparoi ndiri muvenda pakadambudziko zhinji ratiri kusangana naro ndevekuti patinotengesera seni ndo pandinotengesera pakanyanya vanhurume saka vanhurume vazhinji language yavanotaura inenge isingaite zvokuti inini handitarisire kunge ndichitaurirwa mulanguage yakadaro uyezve tinosangana nekutorerwa kwedu kwezvinhu kunzi pamuri kutengesera hapabvumirwe muno mukaroi maworking desisina hatina pekutengesera pakakwana hatitorina kana pekutengesera tinongoto pandinge ndangoona kuti pane maketi ndongoenda ipapo ndokezoo matomasi angu ndokezoo mazeji angu ndakutanga kutengesera ipapo todzoka ndotanga kuharaswa nekanseo nepolisi
dai kanzuru yeimomo nemapurisa vakateerera pari zvino maitii kwavari vekukaro iku dai mapurisa nekanzuro vakateerera maivaudza kuti chii imi semwanoita zvekutengesa zvii zviri pamwoyo penyu zvamungada kuti zvigadziriswe
taivaudzi inini chishuviro changu semunhu anotungamira mavegas ndechekuti ngavatisiye tichitengesera munzvimbo dzatakasarudza nekuti ndo nzvimbo dzine maketi kwete kutengesa kusango ngavambotisiye iko zvino 3/4 of muno muzimbabwe amainformal traders saka ivo vakati harasa ndoenda ndotengesera kuti ndokuti pandenge ndasarudzira ipapo ndopandoona kuti pane maketi pandokwanisa kuraramamhuri nokuti vazhinji vasinhu vamwe mawidows saka ngavatisiye tichitengesera panzvimbo dzatotengesera kana kuri kuti tinobhadhara maresi avo vanotaura tinokwanisa kubhadhara ndiri panzvimbo yandotengesera ndakazvitsarudzira ndenga
mari dzavari kudaidzira panzvimbo dzamuri kutengesera dzakamira sei uyezve munhu kana uchienda unotengesa unenge uchifanira kunge uine magwaro api savenda
mari dzavano kuno kukaroi tinobhadhara idhora padei topirwa receipt tinopirwa receipt dhora padei
imi masi pazuva muri kuitawo mari yakamira sei semavenda
dzimwe dzenguva mari yatotengesa iri pa$10 pazuva $10 pazuva
aiwa
nemamiri akaita nyiri
okay
nemamiri akaita nyiri dzimwe dzenguva unotoenda kutausika kana mari
aiwa tinotenda chaizvo sisi Florence chitipaiwo mazwenya ekupedzisira
mazwi angu zvekupedzisira ndekuti kune vari kuteerera vatungamiriri vedu nyango mai pomao kunyango vatungamiri venyika chichemo chedu ndechekuti ngavatisiyewo tichitengesa uyezve kana vachikwanisawo kutipo mari dzekuti tivandidzewo mabhizinesi edu wochiita kana dziri dzekuti dzinokwanisa kuwadzireka pesentezi kashomanani tatokwanisa kuzodzokera tichikwanisa kuraramisa mhuri dzichoendawo kuchikoro nemashoko ako vadzidzi
imi munotengesa chii
inini ndotengesa mafuits and veggies
aiwa tinotenda chaizvo sisi Florence muve nezuva rakanaka Thank you so much. Coming back to you, Mrs. Gwangwara, you heard there one of our callers, she's actually a vendor herself based in Karoi, just talking about what the situation is like, especially for female vendors. And you were explaining to us some of the projects that you're doing. What would you advise someone like Sissy Florence?
Ndichitarisa matambudziko ari kusangana nemavhenda echidzimai ndinofunga kuti zvakanaka kuti vakwanise kuwana pekutengesera pakanaka kuva dzimwe nzvimbo dzine mamaketi akavandudzwa anenge ane pekushandira pakachengetedzeka pane malights ndofunga kopakabhana mumaketi yambotaurwa namai mandishona mukaenda furi maketi yezvo iyowo pari zvino yakavakwa zvakanaka mune malights mune security saka zvakanaka kuti vanhu vaende pekutengesera pakafanira vachibhadhara mitero yavo vasingamhanyisani nemapurisa nekuti kazhinji kachona tinorasikirwa nezvakawanda tichitamba hide and seek pane kuti dai tichingobhadhara zvinodiwa nekuapplya nzvimbo dzimwe dzekushandira tinozviziva kuti misika mishoma asi semasangano emadzimai tinoramba tichisangana nevakuru vedu tichikumbira vanotungamirira nzvimbo mazuru kuti ativakire misika yakawanda uyezve iri mukati medhorobha unge munofamba makastoma achona anotenga nekuti vazhinji vari kutiza misika nekuti iri kuvakwa kunze padhorobha saka zvakanaka kuti tishandidzane nevanenge vachitungamirira maautority
aiwa tinotenda rambai muri panhare mai mandishona touya kwamuri kuti vanhu vanenge vari da kushanda nesangano renyu rezichiya vanokuwana ipapi mataura imi kuti vatengesi nyanya madzimai vemimigwagwa dai vachiwanikwa ivo vachipindawo mumasangano iwaya eserenyu nemamwe wana vhiseti nemamwe
isi tine ofisi yenyu panhamba 85 Edinburgh Road Belvedere kana vachida vanotiwana ikoko kana vamwe vachikwanisa vanogona kundifonera panhamba dzangu dzinoti 0775 015 748 chero vakandifonera ari kupi kuzimbabwe ndomudhairekta kuti anonoona ani kuarea kwaari anokwanisa kumubatsira nekuti zvichiya iri all over zimbabwe iye zvino tane materitori atinoti materitori over 40 saka utaura kuti ukaenda kubest bridge ukaenda kuganda ukaenda kudzinga ukakwese tinowanikwa tiriko nevanhu vanotomiririra zvichiya ikoko saka unowana rubatsiro ndichida kutaura futi nedambudziko rekusangana nemadzimai vatakachena izvino kucouncil nderekuti vana vari kushanda nevana mustreet saka vana taingotaura kucouncil dai vakatiitirawo madaycare centers panoshandira madzimai uyezve pavewo nematoilet nemvura ukaenda pana 40 uyezvino pana 40 pakavakwa pakawanda vanhu vari kushandira ipapo tinoona kuti madzimai ari pakati perodha pachiirendi nevano ipapo madhaka mvura ichinaya hazvisina zvetikomborera semaorganization asatikuneta nekuramba tichingoingenja hanzi isu hatakasi hatizonoti kusvika zvinhu zvanaka
aiwa
informa ikoko basa rese rezimbabwe
aiwa thank you so much we were hearing there from Mrs. Charity Mandisona of the Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association Zichia based in Harare we also heard from Memory Gwangwara who works with the Zimbabwe Bureau based in Harare as well but they work also outside of Harare and I'm Marvelous Nhlanganyahuye as this brings us to the end of our show signing off in Washington D.C. saying have a very good night.